kare vanhu vaifara kana vava kuregedza basa voenda pamudyandi gere nekuti vanenge voenda kunozorora vachipihwa mari yaiita kuti vazvirongere upenyu hwakatambanuka. Asi kare haagare ari kare. Mazuva ano vanosiya mabasa vachahore mari inovararamisa. Vazhinji vavo vave kunetseka kuwana mari yemudyandi gere mumabhangi. Amai Linda Muzoremba inyanzvi yekudzidzisa mashandisirwo emichina mikuru yekugadzirisa zvinhu pane imwe kambani muHarare. Vanoti vakawanda vanosiya mabasa vanotorwara nekuti hana dzinenge dzisina kugadzikana.
Iyo zvekuti wazosiya basa usina kugadzirira remangwana, munhu anozviona sekunge akandwa mudhezeti. Akuenda kwakaomarira kusina kana mariso. Bose vanhu vanenge vasina kuiti vakawanda vanenge vasina maplans, vasina kunyatsogadzirira upenyu hwavo. Kwete kuti vari ignorant kana kuti vari careless kana kuti chii, chero anga achida. Asi zvandikutaura izvozvo kuti right now munhu ari pabasa ari kushanda from hand to mouth, so ozoti ndazosiya basa ndozodii? Saka vanhu vane mafears iwavo kuti oko vana vangu.
Amai Muzoremba avo vane makore makumi mana nerimwe vanoti izvi zvinokonzerwa nekuti vakawanda vanorarama pamabasa zvisina uchenjeri, vasingarongiri mangwana ravo.
Wherever you are, ngo famisa famisa maziso, ngo one maresources aripo, and then you can buy and sell. Ndo zvandinoita ini as I travel. Saka ni ukasiya basa wangu ari munhu anga achimbotendera achidi, sometimes unombogona kusaka mukamari paside. And unongoneka vision, neka hope, kuti ndinogona kuzongorarama this way and that way, unlike munhu asina kana passport, munhu asina kana kumbokrosa boda.
Baba Filmon Kambarami vanodzidzisa unyanzvi hwemagetsi pane imwe kambani muHarare. Baba Kambarami avo vane makore makumi matanhatu nerimwe vanoti vashandi vane unyanzvi havafaniri kusiyiwa ruzivo rwavo ruchingotsakatika vachinzi vakura.
Anotonga aitori nepfungwa dziri pamusoro ngekuti unonga akabva zvisipo zvapo zvisati zvapo. Anoona futi kunaka kwekwanga kuripo nekwapo, saka anogona kukupai maadvice kana mukafamba nemunhu wakadaro kuti chii chaiitika. Kana muchidawo nhorondo, anogona kukupai muchichione kuti chakanaka ndechipi ichi nechitiri kufunga.
Baba Kambarami vanoti chirongwa chekuunza upfumi kuvanhu vatema chinogona kubudirira nyore nyore nekuda kweunyanzvi nemazano evechikuru vakasiya mabasa vari kungotenderera kumaruwa.
Kuri kuti vanhu vanocheresedza pakambani dzinenge dzichibatsira chaiko munyika. Kana mukaone kuti yakubroka kana kuti yakuparara, zvainganaka kutore nyanzvi dzedzinoziva kana kunotaurwa zveindigenous zviya zviya, ochivhura nenyanzvi dzinoziva. Handifungi kuti tingarare pasi.
Baba Trinos Joe avo vane makore makumi matanhatu neanoraudzira vanoita basa rekurayiridza mashandisirwo emabhuku pane chimwe chikoro muHarare. Vanoti hurumende inofanira kutsvaga nzira dzekutora vanosiya mabasa nekuda kwekupindana kwemazuva kuti vabatsire mumakambani nemuhurumende.
Nhasi iyo unotikatarisa matisha mamwe akangogara arimo mumaruseva ano unyanzvi hwavo, vaiziva kuona zvimwe zvinhu zvaifamba nenzira yakanaka. Iko zvino havachatarisisi, unowana kuti pamisangano inenge yakangogariwa ipa paya vanongoenda kumunhu atenda, asi havapiwiwo mukana wokuti iko ombotitaurirai kana kutipeiwo nzidziso yakati, hapasisina.
Sekuru Lamek Chigundu vane basa guru kwazvo mumusha wekwanheka iro kuwedza. Vachigundu avo vane makore makumi mapfumbamwe nemashanu vakadzidzira unyanzvi hwekurera zvipfuyo. Vanodeedzwa nevemumusha kana mombe yarwara. Vanoti pari kukanganisika mazuva ano ndepekuti veruzhinji vakuonera pasi vanhu vakwegura.
Vechiduko vaane zvishoma zvavanonyanya kuziva zvakapera, nenzira yekuti iye zvino izvi vangange vachingotaura zvekuti hisitiri yekubva mumabhuku, kwete kuti yake yaanonyatsotaurirwa nemunhu akwegura.
Sekuru Chigundu vanoti vechikuru vaakubatwa neseri kwemaoko nekuti vanenge vachinzi varombo.
Kana uchitaura chokwadi chaicho usingadhoneteri mari, hapana chaunenge uchitaura. Vechidiki vanenge akataura achiita kana achipa dzimari achidii achitenga dzimari wawawo vachivanhu vachinwa ndiye anokunzi anogona kuri mazuva ano.
Izvi zvinotsinirwa naambuya Ellen Togara vemumusha makaremo avo vane makore anodarika makumi manomwe. Vanoti vechikuru vakakosha kuve navo muupenyu.
Vangava vakubatsira bedzi kuti kutaurirana mazano. Kuchiye taitirana chakati izvi tironge zvakadai zvakadai toronga tichiri pamwe chete tichiwirirana. Vanhu vachitenderana.
Nyanzvi munyaya dzemagarirwo evanhu dzinoti zvakakosha kuti vakwegura vanenge vachine ruzivo rwemabasa avanogona uye vachiratidza kuti utano hwavo huchakanaka varambe vachikurudzirwa kupa vachiri kukura mazano anoita kuti nyika ienderere mberi nebudiriro yakanaka yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.